Tsamba yepiri yaPetrosi. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa. Simon Petros, muranda nomupostori waJesu Kristu, kuna vakawana kutenda kumwe chete nokwedu kunokosha, nokururama kwaMwari wedu nokuponesi Jesu Kristu. Nyasha norugare ngazviwanzwe kwamuri mukuziva Mwari naJesu Ishe wedu. Chakapiwa vaKristi nechimiro chavo. Nekuti nesimba roumwari wake, takapiwa zvinhu zvose zvoupenyu nozvokunamata Mwari, nenzira yokumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka. Nezvinhu izvi wakatipa zvipikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo, kuti nazvo mugwa vanhu vakapiwa umwari matiza kuora kuri panyika mukuchiva. Zvino nemosva iyi shingairai kwazvo, muwedzere kunaka pakutenda kwenyu. Pakunaka wedzerai kuziva, napakuziva wedzerai kuzvidzora, napakuzvidzora wedzerai kutsungirira, napakutsungirira wedzerai kunamata Mwari, napakunamata Mwari wedzerai kuda vatendi, napakuda vatendi wedzerai rudo. Nekuti kana mune zvinhu izvi zvichiramba zvichiwanda, zvichakuitai vanhu vasina usimbe navasingashayiwe zvibereko mukuziva Ishe wedu Jesu Kristu. Nekuti munhu asina izvozvi ibofu anoona zviri pedyo bedzi, wakanganwa kusukwa kwaakaitwa zvitadzo zvake zvakare. Saka hama dzangu, shingairai kwazvo kuti musimbise kudanwa nekusarudzwa kwenyu. Nekuti kana muchiita izvozvo hamungatongogumburwi kwete, nokuti nenzira iyi muchazarurirwa zvakanaka kuti mupinde muushe husingaperi waShe wedu nomuponesi Jesu Kristu. Petros anorangarira rufu rwake. Saka handingaregi kukuyeuchidzai zvinhu izvi nguva dzose, kunyangwe muchizviziva henyu uye kunyangwe makasimba pachokwadi chamunacho. Ndinoti zvakanaka kuti ndikupepusei pakumuyeuchidzai ndichiri mutabhenekari ino, ndichiziva kuti kubviswa kwetabhenekari yangu kwave pedyo, sezvandakaratidzwa naShe wedu Jesu Kristu. Zvino ndichashingaira kuti mugogona kurangarira zvinhu izvi nguva dzose kana ndaenda. Kupupura kwaPetros nokuvaprofita. Nokuti hatina kutevera ngano dzokufunga nenjere nguva yataka kuzivisai simba nokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. Asi takanga tiri vanhu vakaona ukuru hwake. Nokuti iye wakapiwa kukudzwa nokubwinya naMwari Baba panguva iya yakauya izwi riya kwaari richibva kukubwinya kukurukuru richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa wandinofarira. Izwi iri takarinzwa isu richibva kudenga nguva yatakanga tinaye mugomo dzvene, uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera rakaita somwenje unovhenekera murima kusvikira utonga hwatsvuka nenyamasase ichibuda mumwoyo yenyu. Muchiziva chinhu ichi pakutanga kuti hakuna uprofita urugwaro hunongodudzirwa nomunhu kwete. Nokuti hakuna uprofita wakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. Petros wechipiri, chitsauko chechipiri. Vaprofita venhema nomufambiro wakaipa. Asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu, sezvapachavawo navadzidzisi venhema pakati penyu, vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza, vachiramba naiye tenzi wakavatenga, vachizviparira kuparadzwa kunokurumidza. Vazhinji vachatevera zvinonyadza zvavo, nokuda kwavo nzira yechokwadi ichazvidzwa. Pakukarira kwavo mari, vachakunyengeredzai namashoko amanomano. Kutongwa kwavo kwakatarwa kare, hakunonoki, nokuparadzwa kwavo hakukotsiri. Nokuti kana Mwari asina kuregera vatumwa vakatadza, asi wakavakandira mugomba romoto nokuvakumikidza kumakomba erima kuti vachengeterwe kutongwa. Uye kana akasaregawo nyika yakare, asi wakaponesa Noa muparidzi wakarura mapamwe chete nevamwe vanomwe nguva yaakauyisa mvura zhinji panyika yavanhu vakaramba Mwari. Uye kana akashandura maguta eSodoma neGomora akaaita madota, akaatongera kuti aparadzwe, akaaita chiratidzo chavaizoramba Mwari. Uye kana akasunungura Roti wakanga akarurama, wakanga anetswa nokuda kwomufambiro unonyadza wavaya vakashata, nokuti munhu uyu wakarurama wakarwadzisa mweya wake, wakarurama namabasa akaipa aakaona nokunzwa agere pakati pavo zuva rimwe nerimwe. Saka Ishe anoziva kurwira vanoda Mwari pamiedzo nokuchengeta vasakarurama kuti vave pakurohwa kusvikira pazuva rokutongwa. Zvikuru vai vanofamba nenzira yenyama pakuchiva nokusvibisa nokuzvidza ukuru, vanoshinga vachiita kuda kwavo vasingatyi kutuka vaya vanokudzwa. Asi vatumwa kunyangwe vanovakunda nesimba noukuru havamangariri pamberi pashe namashoko okuvatuka kwete. Asi ava zvavanotuka zvinhu zvavasingazivi, vachiita semhuka dzisina fungwa dzakaberekerwa kubatwa nokuurawa, vachaparadzwa mukuora kwavo, vachiitwa zvisakarurama uchiva ndiwo mubayiro wokusarurama kwavo. Vanhu vanoti kudya zvinonaka masikati ndirwo rufaro, ivo makwapa namavara. Vanonakirwa nekunyengedzera kwavo kana vachidya nemi. Vana meso azere noupombwe asingaguti kutadza. Vanonyengedzera vanhu vasina simba. Vano mwoyo wakadzidziswa kuchiva, vana vokutukwa. Vakasiya nzira yakarurama, vakatsauka vakatevera nzira yaBharamu mwanakomana waBheori, vakada mubayiro wezvakarurama, asi wakarayirwa pamusoro pokudarika kwake, nokuti dhongi risingagoni kutaura rakataura nezwi remunhu rikadzivisa upenzi hwomuprofita. Ivava matsime asina mvura, imhute inodzingwa nemhepo, ivo vakachengeterwa kusviba kwerima, nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji okuzvikudza asina maturo, vanonyengedzera pakuchiva kwenyama nokwezvinonyadza. Vaya vachangotiza vachibva kuna vanogara pakutsauka, vachivapikira kusunungurwa nyamba ivo pachavo vari varanda vekuora, nokuti munhu anoitwa muranda nowakamukunda. Nokuti kana vambotiza havo zvinosvibisa zvenyika nenzira yekuziva Ishe Muponesi Jesu Kristu, vakazobatwa nokukundwa zvenazvo, kuguma kwavo kwaipa kupinda kutanga kwavo, nekuti zvaiva nani kwavari dai vakanga vasingazivi nzira yokururama pakuti vadzoke pamurayiro mutsvene wavakapiwa wavakanga vamboziva. Asi vakaitirwa zvinorehwa neshumo yochokwadi zvinoti, imbwa yakadzokera kumarutsi ayo, nenguruve yakambenge yashambidzwa yakadzokera kundoumburuka mumadope. Petros wechipiri, chitsauko chechitatu. Kudzoka kwaKristu. Vadikanwa, iyi ndiyo tsamba yechipiri yandinokunyorerai zvino. Pana idzodzi dzose mbiri, ndinomutsa pfungwa dzenyu ndichikuyeuchidzai kuti mugorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene nomurayiro waShe Muponesi wamakapiwa navapostori venyu. Pakutanga muzive chinhu ichi kuti pamazuva ekupedzisera vadadi vachauya vachiseka vachifamba nokuchiva kwavo vachiti, ko chipikirwa chokuya kwake chiripiko? Nokuti kubva pakuvata kwakaita madzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusikwa. Nokuti vanokanganwa chinhu ichi nohoni chekuti kare denga raivapo nenyika yakaitwa neshoko raMwari ichibuda mumvura yaitwa nemvura. Nezvinhu izvi nyika yakanga iripo nguva iyoyo yakafusirwa nemvura ikabva yaparadzwa, asi denga nenyika zviripo iye zvino zvakachengeterwa moto neshoko irori, zvichirindira zuva rokutonga nerokuparadzwa kwavanhu vanoramba Mwari. Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu chimwe ichi, kuti kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita samakore ane chiuru, namakore ane chiuru akaita sezuva rimwe chete. Ishe haanonoki kuita zvakapikira kwete sezvinoreva vamwe vanhu vachiti hunononoka asi ane mwoyo murefu kwamuri nokuti haadi kuti vamwe varasike asi kuti vose vapinduke asi zuva raShe richauya sembavha musi iwoyo denga richapfuura nokutinhira kukuru nezviri mudenga zvichaparadzwa zvichipiswa nenyika namabasa ari mairi zvichapiswa kuzvigadzirira kudzoka kwaKristu izvi zvose zvinoparadzwa nenzira iyi ko imi munofanira kuva vanhu vakadini pamufambiro wenyu mutsvene nokuda Mwari imi munotarira nekushuwawo kwazvo kuuya kwezuva raMwari richaparadzwa denga naro nemwoto nezviri mudenga zvichanyauka zvichipiswa asi sezvaakapikira tinotarira denga idzva nenyika itsva munogara kururama mazviri saka vadikanwa zvamunotarira zvinhu izvi shingairai kuti muwanikwe naye muno rugare musina gwapa musina chamungapomerwe muchiti mwoyo murefu waShe wedu ndiro ruponeso saPauro hama yedu inodikanwa akakunyoreraiwo nokuchenjera kwaakapiwa sezvaanotaura mutsamba dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi madziri mune zvimwe zvikukutu kuti muzvinzwisise zvinominamiswa navasingazivi navasina simba samamwe magwarowo kusvikira vaparadzwa naizvozvo imi vadikanwa zvamunoziva zvinhu izvi zvisati zvaitwa chenjerai kuti murege kurunzirwa nokutsauka kwavakashata muchibva mava pakusimba kwenyu asi kurai panyasha napakuziva Ishe wedu muponesi Jesu Kristu ngaave nokubwinya zvino kusvikira pazuva rokusingaperi amen.